fuel munyika irimo kana pasisina fuel munyika inini chataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi mafuel yavashoma but handisati ndakwanisa kutaura izvozvo nokuti fuel munyika tinayo chavanofanira kuzva vamwe ndechekuti painenge ichitorwa ichibva kumabhuku nemasasa inotorwa pabviswa mari yatinoti yeforex yao maus dollar edy do dzimwe nguva panoita delay pane imwe service station kuti kampani iyo inenge yanonoka kuwana yatingati lc kana kuti proof of payment yobva yanonoka kutora mafuta saka imwe service station ikangoonekwa isina kwakutonzi ziya zvatangisa saka mafuta ava kupera ndo nyaya dzirimo dzakawanda wanda dziri munyaya dzenyaya dzamafuta idzi but hapana kana reason kana chikonzero chokuti vanhu vambovhunduka kuti mafuta muzimbabwe hamuchina tichinawo ende atinotora zuva rimwe nerimwe akawanda kupfuura anofanira kushandiswa pazuva rimwe nerimwe
asi zvekuti muzvinafundo Mutuli Ncube vachawandudza zvinhu pakutenga kwemafuta izvi ndezvemugodzi matsuro handi chokwadi
izvo inyaya dzavanhu vari kungotaura ini ndiri kutaura ndiri mukabhineti hapana mashoko akafanana naiwayo hapana mari yambonzi yava kuzochinjwa mangwana zvinhu zvakangomira sezvazvagara zvazvakaita
tichitarisawo kutengwa kwemafuta acho Dr. Gumbo mwari kutika hurumende inenge iri kurasikirwa nemari yakawanda kana vamwe vachitenga nemaRTGS ayaya nekuti mutengo wacho unenge wanyanyoderera zvikuru pachienzaniswa nedhora rekuamerica
zvinoita ndezvokuti vanotengeserana panze vachitengeserana mari ndo vanotaura vachidaro sehurumende patakaita atinoti mabhondi aya hurumende yakataura kuti mabhondi aya akaenzana neus dollar nokuti akatsigirwa securitized kana kuti kutsigirwa akatsigirwa nemari yakaenzana namabhondi acho paakaprintwa mari ino yamaus dollars nhamba yayo uwandu hwayo ndo uwandu hwamabhondi akaprintwa inenge yakachengetedzwa nereserve bank kana kuri kuti rbz kana kuti reserve bank governor yedu unenge apfuudza nhamba yamabhondi aakanzi aprinte ndo panozokonzera mutsauko but pari zvino hapana mutsauko kana mabhondi edu iwayo atinoitwa namaRTGS anenge akainzana namaus dollars ndo zvakaitwa nehurumende vachiita izvi vaiitira kuti maus dollars atinenge tinawo nokuti haazobuda panze kwenyika ende goridhe redu kana kuti mari yatinenge tanzi takatsigira nayo mabhondi aya hazvizobuda panze kwenyika saka zviripo ndezvokuti ngatichengetedza emaus dollars edu agotibatsira kuita trading
saka pari zvino hapana dambudziko ramuri kuona kubva kureserve bank pakuwana mari yekuti mutenge mafuta ekufambisa
zvakaita ndezvokuti nokushayikwa kwemari yamaus dollars nouwandu hwaakuitika nenyaya yekuti zimbabwe is now open for business vanhu vakawanda vava kutangisa kuvhura mafektari pane zvakawanda zvava kufanira zvichiitika zvakaita ndechokuti ini saminista weenergy nepower takazogadzira imwe yatingati efacility namamwe makampani ingaita seipg netrafigura kuti vatipe mamwe mafuta okuwedzera kana mari yedu yokutenga nayo yanangana nemafuta ichinge yavashoma sezvo mari inenge yava yamaus dollars ichinge yava kutarisana nezvinhu zvakawanda zvatii tichishaya kutenga fertilizer kutenga witi yatati ava kuti hapachisina kuita chinayo chingwa nemamwe nezvimwe zvinodiwa muindastry mokwedu nokukwira kwanga kwaita mutengo wamafuta zvavazvotaura kuti mari inoshandiswa pakutenga mafuta yanga yava kuita seshoma saka to compliment that kana kuti kuzobatsiridza pane iroro gepu rinenge raitwa iroro takatsvaga mafacility namakampani andinotaura kuti tirambe tina mafuta akawanda ndo maagreements atakaita ndinotaura kuti takasaina namakampani aya for the next 18 months or so
saka hapatyirwa hapo kuti pangazoite dambudziko kana tasangana nemwako yeku
hapana chokutombotya ndiri kutaura vanhu kuti hapana chokutya sokutaura kwandiri kuta ndiri kudzokorodza kana pava kuzoita dambudziko tichataurira vanhu vedu sehurumende kuti zvationera hazitombonetsi kutaura nokuti vanhu vokuda kuziva tigo tinotagara hatina forex hatina maus dollars haagadzirwe munhu taingomuruka ndotaurira vanhu kuti tava kuomerwa nokutsvaga fuel saka iko zvino tava kutiko kana unoenda paservice station ava kuzopiwa kakadai kana vanokwanisa kupana malifti pana malifti kuti nyika yedu irambe ichifamba ichiita kumberi ndaibuda ndichitaura maproposals anenge akafanana naiwayo but pari zvino handikwanisi kutaura zvinhu zvakadaro nokuti mafuta tinawo munyika so ndorimwe nerimwe ndinotaurira cabinet kana kuti hurumende mberi kwapurezidendi kuti mafuta atinawo mumatengi edu akawanda zvakadai uye anotichengeta kwamazuva akadai mamwe ari kupompiwa kubva kubhaira ari munzira ari kuuya anenge achisvika kuno nguva yakadai saka handioni rizini yavanhu vachinetsikana nokupenika.